Ini ndini jonga kandemiri ndichiti eine msore naudza nhasi chipiri kurume 22, 2016. Vakarwa hunde irusununguko vanoti mutewedzero wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vasevia kasukuwere nava Jonathan Moyo varasika gwara remusangano wezano PF nekudaro vanofanirwa kudzingwa mubato. Asi mumwe wechidiki vachipanga vanoti zviri kutaurwa nevakarwa hondo ndezvemugodzi matsuro. Varimi vatema vanonzi nehurumende vabhadhara mari yekuripa varimi vachena vakatorerwa minda kutanga muna 2000. United Nations yoenderera mberi nekuzeya matambudziko ari kutarisana nemadzimai pasi rose, kana kuti UN Commission on the Status of Women. Tine hurukuro nevamwe vari kumirira Zimbabwe kumusangano uyu. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekupa vechidiki ruzivo rwekuti vazviitire mabasa avo. Tichataura nevemasangano akazvimirira vakaita seZimSet. Vanoda kupinda muchirongwa cheLive Talk kana kutumira mashoko pamwe nekukwazisa hama neshamwari, shandisa iWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318.